Ini ndini jonga kande mire nchiti ene msere na udzanasi China mbuzi 12, 2015. Vanukadzi wakawanda vanotumudzimaiwe mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avana hanyinga neruzhinji rwevanhu asi kuti munhu anoda masimba uye kuzvipfumisa. Nyanzvi dzopangana mazano padambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kwakatarisana nepasi rose kusanganisira Zimbabwe. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yoramba ichienderera mberi munyika, mapurisa achiita rusarura panyaya iyi. Muchirongwa cheWomen's Roundtable tiri kunzwa madzimai achichema-chema nekudonha kuri kuita mari yerand yemusouth Africa. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munotibata pa909 am, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVuweShona.